A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 19th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the demonstrations that took place in Harare today, sparked by the spiraling cost of living.
A handful of MDC youths were joined by dozens of Harare residents in a protest that lasted about 30 minutes before police disrupted it by lobbing tear gas canisters into the crowd.
No arrests were reported at the time of going on air.
The spontaneous protest comes barely a few hours before MDC leader Nelson Chamisa told a press conference that he will be leading protests from the front.
Chamisa said his tour of the country had revealed that people are now fed up with the government's failure to resuscitate the economy.
Just yesterday, Zimbabweans faced a new round of price increases and some basic commodities like the staple maize meal remained scarce.
And let's take a listen to what Chamisa said in a press conference in Harare today.
People are actually saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb. They will not say a thing to you. They will not listen to you. Let's just deal with them. President, give us a signal. That's what they say. And I'm telling them, look, we must give people a chance. As a leader, we must always make sure that we give people a chance. They're saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there. There's no peace in our pockets, no peace in our stomachs, no peace in our homes, no peace in our marriages, there's no peace at workplaces, even weddings, there's no peace. So what peace are you talking about? Let's just do what has to be done. And people are ready. And now I'm almost joining that chorus. Let's do what they have to do.
That there was the MDC leader, Nelson Chamisa, addressing a press conference in Harare today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are also streaming our shows on our Facebook pages right now, VOA Ndebele, VOA Shona, and of course, VOA Zimbabwe.
Ongo wadiwe watereri nevatariri, nasi mchirongwa chedu, che Live Talk Diaspora Forum. Atisiku nyanyo tarisa, shirikuitika mdiaspora chete, tirikutarisa, shirikuitika pasirose, takanangana nekuratidzira kwa itwa mwarare nasi, neve chidikiwe MDC, vasupezisera vabata nao nevamwe, vanga vachi pindirao mkuratidzira ikuoku, nyaya itakuti wakuma na vechidiki, nevasika na vechidiki, vapinde mwagwa. Iwe mu Harare hanzi kuoma kwa upenyu, mitengo ya zvinhu kukwira, uye kusagadzikana kwakangoita zvinhu munyadzo upfumi munyika, kwaita kuti vanhu vanongesvose nemuromo. Tanzwawo mutungamiri webato iro MDC Nelson Chamisa, vachitaurawo kuti vakatenderera matunhu ose enyika ari gumi, vachinzwa zviri kusangana nevanhu, vakanzwa nyaya imwe chete yekuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kushupika. Vari kunonga svosve nemuromo. Vakati ivo kana pachezvavo vakapedzisira vabatanidzira navo nekwaya imba iyo yekuti zvinhu zvaoma. Nekudaro vari kuti aiwa kuzvigona kupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira. Ndo zvabva zvaitwa nevechidiki vebato ravo. Toda kunzwawo imi kwamuri kuti muri kuona sei kuti matambudziko ari munyika anga achigadzirisika, anga gadziriswa sei, Chris.
Yevo Jonga, ye, limzwile ke zulukandaba uJonga uti yena lamhlanje siyaxoxa ye ngokwenzakala njengoba lisazi ubana uhlelo lolu ngole diaspora kodwa ke lamhlanje sithe hayi iZimbabwe ikhanya ayihlalisekanga kuhle ukuthi sikhanya sixoxa ngokwemazweni khona ekhaya kusitsha hatshi bo. Lamhlanje ke sifuna ukuthi sikhangele ke okwenzakale lamhlanje ntambama eHarare lapho okutshengisele khona abantu. Kuthiwa khona bekulexuku labasekeli be-MDC abasakhulayo kade belomhlangano e-Harvest House bathi bewuqeda baphuma phandle bathi hayi sesiledlabuzane esiliphiwe ke ngumongameli wethu. Umongameli wabo ke umnumzana Chamisa ubize intatheli zindaba wazitshela ukubana ikwenzakala elizweni lokhu hayi kungani kulobunzima obukhulu kakhulu osebufuna ukuthi abantu babophe ziqine bangene ezitaladeni batshengisele bathi hayi okungayisikufa ikuphi sesidiniwe sesikhathele ye siyazi ukubana bakhona bathi hayi ayisiyo ke indlela yokuthi kulungisiswe kulokukhulumelana kodwa ukukhulumelana okukhona kuthiwa ngokwePollard okungafunwa ke nguye umnumzana Chamisa. Yiko ke siyaxoxa lamhlanje ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane lakhona lokhu nje ukutshengisela ye okwakathesi sesilomunye womhlonitshwa wethu esimnxusileyo jonga.
Ongo Parish Notava neve chidiki ve batore zano PF va pinda mchurongwa vanoit kwa va gakanjike ndofunga ndiroko na unge ndiru kangansa zita ndiru kumbira mundi gadzirise rinofana unge richinzichi zita
rino Alex Gakanje kreb yes
ye yeah, noti kwedu isu kwa mtoko rinegara agunzi Gakanje. Ayi watinotenda mkoma Alex mune chigaro chipi kuzano PF
ndiku district
ku district. Ayi watinotenda zvikuru tichitenda kuwa na nguva yamaita kuti munge muchipinda muchirongwa chedu tichikurukura pamusoro pe zvirikuitika munyika tichitangira pakuratidzira kwaitwa nevechidiki veMDC tanzwa vachiti vapinda mugwagwa nekuti upenyu huri kuoma. Zvinhu zviri kuoma, mitengo yezvinhu iri kukwira, mari dziri kutambirwa nevanhu dziri pasi. Hanzi nemwe wechidiki vatambotaura naye MDC, hanzi mhuri zhinji dzakungorarama nekutengesa vanhu vamavhenda muupenyu. Imiwo munoti iwo
nhau inoda kutanga kunzwisiswa ndeyekuziva chinangwa chaita kuti vanhu havaratidzire hazvinei nekumirira vanhu kana nekutambura kuri kuita vanhu asi zvine chekuita neshungu dzavainadzo dzekuda kuratidza pasi rose kuti vane chaunga chinovateera uye inzira yavari kuratidza nayo kuramba zvakabuda mutarudzo dzegore ra2018 saka kana zvigariswa hazvifaniri kutariswa kuti vari kuzviitira kubatana nemhuri yezimbabwe iri kutambura nenhamo yavakakonzeresawo ivo pachavo vachivimbisa munguva dzesarudzo kuti kana vakasakunda varivo vachapinda mastriti vachiratidzira kuti nyika inorege kutongeka kuti kushayiko vanoda kuita ushamwari nenyika ino saka ndakatarisa zvavaita nhasi neushoma hwavanga vainawo zviri pachena kuti mhuri yezimbabwe haichadi kubatana nevanhu vanoda kuishandisa kuti vawane kuzivikanwa munhau dzezvematongerwo enyika kuti varatidze shamwari dzavo dzemhiri kuti aiwa tine chaunga chinotiteera nokudaro iri idanho randingati zvinhu zvaitwa nevanhu vane kudzimbikana pamwoyo nevanhu vakaita semunhu uya ari parufu wekuti haana chaanogona kubatsira nacho kuti rufu rwuendere mberi asi anogona kunobheura bhodho resadza achiti nekuti maita dzimwe sarudzo nemamwe madhisizhen musina kundikonsulta asi vanhu havagona kukonsulta munhu asina chaanogona kuzokondribhuta saka zvaitwa nevechidiki zvebato reMDC chinhu chinonyadzisa zvikuru nekuti hakuchina munhu ari kuvateera kana mukabvunza vanga vari mumuguta reHarare maitiro avaa kuti mhiri zhonga ivo vachiti ibato rinokurudzira kuchengetwa kwebumbiro remutemo kuratidzira kunoitwa kana wawana tendedzo kubva kune vemapurisa uchitsanangura chikonzero chauri kubira kuratidzira saka ava vanhu vangofanana nehuku dzatekwa musoro dzisisina zvadzichakwanisa kuita.
Regai tinzwe tabatana zvakare nemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC vaStanley Manyenga vapindawo muchirongwa. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaManyenga.
Tinotenda.
Thank you so much. Maybe Chris you can ask him your first question.
Yes, Mr. Manyenga, welcome to the show.
Yes, I can hear you, Mr. Chris.
Okay, uyakhuluma yini kana kuti munongotaura chete?
Shoda nechirungu.
Okay, okay. Yeah, so Mr. Manyinga, can you tell us, we have on the other line here Mr. Alex Gaganje of ZANU-PF, and he says what happened today was uncalled for and it's not going to help in any way. He says the demonstrations won't help anything in any way. What's your take on that?
No, my take is that people have reached to a point whereby maybe taking to the streets, they will be also ahead by the government. You find that last year people have been trying to find better ways of talking to the government to air their views, but everything has seemed to be suppressed. So people have reached to a point whereby even as an individual, you can't really control them. Let's not do this, let's do that. People then decided to do what they did today.
Mm-hmm. So you think this will achieve anything?
To a certain extent, I think now that you see that Mr. Chris is on radio, is trying to reason, I think it is that the people were trying to give him a message.
Mm-hmm.
And that is a starting point. When you see them on radio like this, mm-hmm. it means that they've heard the call of the people and they want people to negotiate.
Mm. Mr. Gaganje, maybe you can chip in there.
The issue with the small boys is that they haven't yet graduated to become politicians. They remain activists. This is the reason why MDC keep on losing elections, because, you know, a political party with activists will never win. So an activist is an individual who can support a certain agenda for a given period of time in order to make his stomach, his or her stomach full. These are hunger-driven decisions. MDC has resorted to stomach-based kind of politics. Whatever they've done today, It's not something new. It's something they have been doing for quite a long time. But you agree with me, even Manyenga can agree with me, that momentum is now at minimum level. And in fact, the people have ceased to support their agenda. That's why they've done it in smaller numbers. Only that they have become so much violent to the extent that if they do things, even if they are 10, they manage media. Like now they've engaged used to be a 7, they get coverage. But whatever they are trying to do, they are looking in a dark room for a black cloth, which is not even there. The government will not be moved by what they've done. Elections are gone. We are now looking to 2023. Recently, they had a rally in Mbare. It was poorly attended. So what I simply mean is that whatever grievances that they have, the government already knows. The government understands that we are having economic difficulties. The government understands that people need transport, people need jobs. It doesn't need a demonstration to communicate or to convey a message to the government. Bad news, even Manyenga was not there. There was no leader. You know, these leaders, they hide and they expose innocent people to danger. Because whenever you provoke you provoke the law enforcement, they react. And Manyenga won't be there. Tamisa won't be there. So people now need to see Tamisa. People now need to see Manyenga at the forefront. So as long as these guys are playing behind the corridors, people are no longer taking them seriously. So whatever they are saying, there is no message to take home.
Mm. Thank you so much, Mr. Gaganje. Please do stay on the line. Before we go to Mr. Manyenga, we have our first caller, Mkoma George, Waruku, Mozambique. Mkoma George, Magadi.
Yeah, Tripo Magadi, Mkoma Blessing.
Ah, nasi Blessing, Namtorera Butsu, Ndonzi Jonga Kandemiri.
Yeah, I'm going to choose. I'm
going to choose. I'm going to choose. Nasi vechidiki WMDC wapinda umigwagu wa shirati zira. Kunyanga ajo kuratizira yako kwa supara zunga nema purisa kumaneru kunoku. Varuguti iwo nzara inewanu ndo ya ita kutu iwanu wapinda umigwagu wa apana chini chambo tumamunu kunze kwenu nzara. Imimu noti iwo.
Yeah, inuze kuna kwangu. Ndo masho kwa chawe kuti chapinza wanu mungagwa inzara. Nekuti wega kwa onengu uri kukunotungu zunengu daiwa chakiza niko chwe nufunga imu pangu mutawa ni imu pangu iwe pande wanuanga wachitungu zifambiro zao upo watungu tanga kutu chwe na watanga kutungu manya buwezi mnaninga chwe na iga kutu zvina zvinakumira musha unotongotumwa nedumbu rako kuti eh iwe shama ita action yakadai yakadai bozvina zvinakumira musha tiri kunyika dzatiri dzinedzi nenyaya yekuti takatiza zvatakatiza huko nenyaya unongoona kuti eh pa nyika musikuraramika pari zvino mukatarisa examination fees 190
Asi mkoma George, tanzwa kuti hurumende yateerera kuchema kwevanhu panyaya yemaexamination fees yadzikisa yadzosera pazvazviri kana kurivhesa saka iyo imwe nyaya inenge yatobuda iyo mukuratidzira kunenge kuchita vanhu
tichange tichiona anongotaura nemuromo zvinhu zvacho hamba mwana unaa zviita zvinoona ungotaura zitaita zvakati but unongoona zvichiramba zvingoripo but I think ndokutotanga kumaprotest anoona ramba achitongoita izvozvo zvichava zvinoita kuti vaite something pressure
saka munosapota munotsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire
ya vakaratidzira murunyararo toda kuti varatidze murunyararo kwete kuratidza vachidistroya zvinhu kana kuzekuzorovana but maprotest anotongoitika akaitwa mune zvakanaka ya tinomakurudzira iva
Thank you so much, Mkoma George. That's our first caller, Mkoma George. Waru kufona waru kuMozambique. Muridu unuripi kuMozambique?
Jiku Beira.
Beira. Ayu watinotenda, Mkoma. Thank you so much.
Yeah, natenda zongo.
Yes, Chris Mkoma George, who called from Beira, Mozambique, says he supports the protest and he says they exert pressure on the government for it to act.
Yes, Chonga, I think I heard him also saying that, especially if they are peaceful, like the
peaceful,
one that
yes.
was...
Peaceful, yes, he emphasized the peaceful demonstrations.
Yeah, aba sandasixhuma lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokutshengisela okuyenziwe eHarare lamhlanje ngabasakhulayo bebandla leMDC abagcine bexhaswa ke nguZulu Mathupha layo ongenileyo baba baningi kakhulu abantu esitaladeni kodwa ke bacithwa ngamapolisa yiko esixoxa ngakho lamhlanje lingasitshayela ke ucingo ku +1 202 465 0318 Yeah, asixoxeni nge ngodaba lolu. Yeah, ecingweni silabahlonitshwa bethu esibanxusileyo umnumzana Alex Gaganje oyezano PF kunye lo mnumzana Stanley Manyenga oyebandla le MDC. Siyaxoxisana labo. Lani ke lilelungelo lokusitshayela ucingo sixoxe sonke. Jonga I heard that some of the people who joined in the demonstrations were actually coming from the combis, you know, the commuter omnibuses. They were complaining that the prices, the fares had gone up. So, Mr. Manyenga, what do you, how is the situation? How are the people coping, especially when you look at those basic things like, you know, commuter omnibus rights? And of course, let's not even talk about food.
I think... Mr. Manyenga's line dropped.
Oh, it's dropped.
Yes, I'm not sure whether Mr. Gakanje is still on the phone. Aloha, Gakanje. So I think their lines, they both dropped. Yes, but you know what's interesting, Chris, is the spontaneous protest. Because maybe they managed to catch the police off guard because they said they sent... the messages, letters, petitions to the police last year, but the police has been blocking the MDC from demonstrating, from holding rallies. So today they managed to maybe demonstrate for an hour or just below an hour, but before the police came in.
Yeah, yeah, and that's interesting.
Yeah, because, but do you think that during that 1 hour they could have scored some points?
I think so, because I don't believe that there was not even one police officer. Remember, there's always some. I think they were overwhelmed. Maybe the numbers were just too much for them. So they decided, let's wait for backup before trying to break them up.
Let me see if we have any messages. Oh, okay, Mr. Gakanje is back on the phone, Chris. You can
Mr. Gakanje, welcome back.
It's okay, sir. Thank you.
Yes. Yeah, so now you said earlier on that the way that the MDC is behaving is mostly based on the stomach. But politics is based on the stomach. People are hungry. You know, when they are hungry, that's what they do. What do you make of that?
You see, the issue here is an empty stomach is not a good advisor. You don't need to fill an empty stomach, especially with a scenario whereby somebody is taking advantage of your empty stomach to fill his or her own stomach. I'll tell you this. We have people in the MDC. There are people in the MDC party who do not have employment history. But those people are rich. We have guys from MDC who are building mansions, who are driving latest vehicles, but we do not know where those people went. This simply means that the guys are getting money out of using people. They take advantage of the situation in our people. Why? Because they are the guys who invited punitive measures, who have put us into this mess. So they did it intentionally, knowing that when people are hungry, and you influence people to demonstrate, you influence people to get in the street, people will just do because our people are desperate. However, the government is doing every effort to feed its people, like you have responded to my brother who called from Mozambique, that the issue of exempt fees was already responded to by the government. But these are people who do not appreciate government efforts in trying to deliver the basics that our population needs. So a demonstration during this is just their way of registering their displeasure, is their way of registering bitterness. But to the MDC group, is their way of harvesting money, because some hostile embassies will then finance them, some civic society organization will feed into them.
Sorry, Mkoma, let me just bring in one of the MDC youth leaders in Harare province, Mr. Denford Ngadzore, because we are having problems reconnecting to Mr. Stanley Manyenga. Mr. Ngadzore, welcome to our show.
Thank you, Mkoma.
Yes, I think you heard what Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF just said. He said MDC people, most of them, they are into politics and they take this like their life career. And most of them, they drive nice cars. He does not know whether they have ever worked before. He thinks it's corruption and corruption right through from you guys. What's your response to that?
But up now, no one has arrested. The only few people who are arrested in MDC, those are the people who actually are treated by the court. And as a party, we don't tolerate any corruption. So ZANU-PF, they want to try and equalize ZANU-PF and MDC. While this is a pro-poor party, you know, advance my policies, Ewarombo, could drive a motor with the economy in America.
Ani, bunda angkuru pasien, 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 b
Pakaitwa GNU chakazozoona yapera kuti vachamisa vakange vaita mabusiness na vamugabe. Izvi zvinoramba bedzi nemunhu anopenga. Tiri kuti inini kana vanhu vaine zvichemo nehurumende havapinde mumigwagwa kunoratidzira zviri kunze kwemitemo kana zvikonzero zvavo zviri zvechokwadi. Asi kuti bato reNDC rakavambwa pamusoro pehunhu hwekutyora bumbiro remutemo nekuti ndo zvinovapa mukurumbira. Vakatyora bumbiro remutemo vanoziva kuti mapurisa edu haadi kuti kodzero dzavo dzikanganiswe. Pavano mapurisa paanopinda achiita bring back law and order, ivanobva vachema vachiti tiri kudzvanyirirwa. Asi ivava vanhu veMDC kana mukavatarisisa, hakuna weMDC anoti akabirwa nembavha mumba anonoripota kuHarvest House. Vanoenda kumapurisa mamwe chetewo avanozopomera kuti ari captured, atiye zvinhu zvenhu zviri captured. Munoona kuti utungamiri weMDC hwese magweta anotoganza kuti vanogara vachihwina nhau mumatare edu edzimhosva. Dai matare aya angareza nekuti kungadai kusina gweta reMDC rinokunda musadzo. Saka avakomana vanongoita maungira segaba risina chinhu. Ipapa hapana kana chaataura. Ataura zvekuti kubva kuna vanhu vakaexternaliza mari, ataura kuti zvekuti hakuna vanhu vakasungwa. Izvi zvinongova nhema dziri pachena nekuti vanhu vari kuita uhori vari kusungwa. Asi kuti munhu asungwe zvinoda humbowo. Hazvidi kuti munhu ave meekitivhisti kuti angonongedzere kuti aba obva atosungwa. Saka kuratidzira kunovaka rugare nemari vakomana veMDC yavo.
Chris hanzi Mr. Ngadzore vada kuresponda.
Okay, so go ahead sir.
Matawire ekombeti veZANU aka ara maturo because zvinotozikana munhoroondo ino kuti ZANU PF ndeine basa rokreata employment. So ungaona uchitoblema kuti izvo vanhu veMDC vazodai because ana usepa wakashanda. Zvivai kuti ndodambudziko kusashanda kwemayuthi eMDC oro anyone ari muMDC zvinoratidza sembo yenyika kuti nyika ine yese haina nhanu mabasa. So that blame iyoyo don't even give it MDC, give it ZANU PF. But chechipiri kana paine uyo anodriva mota or ane mashandiro, remember maZimbabweans by their nature they are hard working, including vanhu veMDC. So asadriva mota that is too hard working. But kana nyiri nyaya yeexternalization of foreign currency nayo yekusungwa everything, president wako iwe Mnangagwa ndiye akataura ega achingopinda kuti malisi aida kuzai aya ndeye vanhu vakabudisa mari munyika. Paalisi ipapo pakapakavaa ZANU PF yega yoga. Zvakare kuna president vamugabe vakataura iwe mbune kuri nyika inei yakashaya 15 billion ende vanhu ivo zvakare vakanhonga ipapo vanhu vari muZANU PF anova macompanies earmy macompanies vako veZANU PF including Obed Mpofu. So kana tichiti isusu ZANU PF inoba wanoti referring kwatiri isu kwatinokoma reference, we are actually confirming what your president E.G. Mnangagwa what mugabe said before vakati ashaya achitaura nyaya. It is true kuti E.G. Mnangagwa akaannounza list down anoba munyika rosanganisira maofficials maminista nevakuru veZANU PF.
Pakaoma po Chris. Tisati aenda kuna vagakadya. I think we have a caller, Chris.
Yes, silo mlaleli jonga. Yeah, siyakwamukela kuhlela.
Nimanani misikande ninjani na 57 nabalalelo.
Siyaphila ninjani lini?
No, siyaphila.
Yeah, ungasiphathisa kuhlela.
Yebo, yebo. Mina ombona ami uthi yabona le nto yama-strike yayona it's a punch but ngabanguthi kakhulu simaza abantu bali mazisa abantu kakhulu ngoba uhulumende okhona akana ndaba nabantu akabazwile abantu ngabashayo.
Mhm. Manje hello.
I think his line dropped.
Mhm.
Yes, I think it's nemwe mutereri tisataenda kune vadare vedu tinamkoma Andrew vari parunare. Hello.
Mkoma Jonga Zirise.
Naiva ndiri mupenyu mkoma Andrew. Muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Cape Town mkoma.
Cape Town South Africa.
Yebo.
Naiva
pa ndiri kungonzwa ndo zviri kutaurwa apa saka regai ndipopindura baba ava pa ku ZANU PF fanditika.
Eh.
Zvokuti ngatizitere zvakanaka nokuti kutaura kwatiri kuita kuka zviri kutipedzera nguva ende ZANU iri kuti MDC iri kukanganisa. Saka kana uchiti iri kukanganisa, iri kukanganisa papi? Nokuti tese tiri kuda zviro zvakanaka. Hakusiti kwai uyu wataura zvanzi zvaipa iye achiti ngatiite zvakanaka. Saka vanhu vakaratidzira hazvisi kuti kwai vari kutanga mirizhonga. Haiwa, vari kuratidzira zvinhu zvokuti zvino izviri kutiomera, saka tienda kupi? nokuti takaenda muSouth Africa macho matiri munomu atira kumira zvakanaka epari zvinezvika vanhu vari kuvengwa zvimwe zvisingaiti zvokuti makada kuteerera music inongotaurwa nemunhu wekuzimbabwe munhu wekuzimbabwe munhu wekuzimbabwe azvimbotaurwa kunze kwai munhu ari kubva kuchina chichi munhu wekuzimbabwe saka ava baba vabva kuzano avaka ngavanzwisise nokuti tese tiri vana vemuzimbabwe saka ngati kana zvakadaro ngatipinde futi maelections kana vachitika MDC iri kuita mirizhoko ka tingati ngatiite futi imwe politiki kuti ngakutange futi maelections nokuti maelections akaitwa hazvisi kuti kwai zano yakawina munangako zvakaswaipwa zvinhu zvese zvatakaona kana nyika dzese dzakazviona
asingakaswaipwa zvinhu zvese mukoma Andrew
kana ivo vane nharo futi ngatipinde futi maelections epari zvino
mukoma Andrew ndikubatei muromo kuti panzvimbo yekuti munge muchidzokera kunoita dzimwe sarudzo kana muine humbowo kuti pane zvakasuwaipwa madii kungoenda kumatare nokuti takaona MDC yakaenda kuconstitutional court nyaya yakanzi yaraswa neconstitutional court ikoko vamunangagwa vakanzi ndo mutungamiri
munoona paapa zvakungozongotarisirana pasi zviya ndezvongo hapana munhu akambovakavhota ningiriki akavhota ningiriki munangagwa hakuna mukoma jonga ndichiuya kunyeperai ende
kusanganisira navagakanyika
zvine nharo mukati nokuti vanhu vari kutambura hazvisi zvakapera chingoramba chete chingotaura chinhu chimwe mukoma jomwe akada kuti timona somutarisa maningirika hapana chimwe chinhu chinoti munhu wemuzimbabwe ari kukomplena asitaura chimwe chete ari kutaura nzara nekutambura chinhu chimwe saka toenda kupi
maita mukoma Andrew ndofunga tichapamukana vadare vedu vapindure ndofunga vangadzoro varoda kukasika kubuda muchirongwa regai timbovapamukana tisati taenda kuna vagakanji
ya nyaya yekuratidzira inoratidza kuti izvo as an assembly seharare province tiri kuziva zvinyito zvevanhu so nhasi ndo nhanganyaya yekuti tikwanise kupa vanhu chaingodiwa chete was to provide leadership but matambudziko ari munyika ari muHarare vanhu vese ari kutambura that's why kubva nezvino tangoronga chirongwa ichi vanhu vazhinji vajoina kwatabude kwatabva ikoko tichipinda mumusiriki kwaita vanhu vakawanda chose vajoina kuti dambudziko ratiinaro ndo rine vanhu ivavo dambudziko ratiinaro ndo rine mazenda ndo rine vabereki vedu ndo rine mastudents ndo rine munhu wese so chirongwa ichi chirongwa chichauya every week every day asi I want to tell you one thing komajonga isusu pano takamboedza chose kunerisa mapurisa semusangano but ndakazoona kuti mapurisa is now in extension is ZANU-PF zvaratidze kuti izvo we cannot apply or notify mapurisa vatinofungidze kuti izvo they are working in ZANU-PF because ZANU-PF is our competitor ZANU-PF rigged the election ZANU-PF ndo vatinofaa kuti tibvise so therefore we have make sure that izvo hatichakwanisi kuti vanotify kusvika mapurisa varifoma vava mapurisa estate vasiri partisan
Thank you so much, Chris. Ndofunga wa Gakanje vatomirira kuti vapindure.
Yes, Mr. Gakanje, please go ahead.
Dambudziko rine mwana uyu rakakura handa kubatsirwa. Ari kuti iye kudriver motikari zvinoreva kuti vana veZimbabwe vanoshanda nekuti dzadriver kuMDC. Dzikadriver kuZANU-PF dzabiwa. Dzikadriver kuMDC kushanda nesimba, number one. Number two, nyaya yedu iri pakuti ratidziro yaitwa nhasi haisi pamutemo umbiro redu remutemo rinotaura kuti zvinotenderwa kuratidzira murunyararo mushure maunge wanyorera kumapurisa vokupa tendero mapurisa zvavanoita vanotarisa kuti zvauroda kuita hazvisi kuzokanganisa kodzero dzevamwe here ndine hama yangu yabva kutaura ichiti maelections akabirwa ndozvandakuudzai pekutanga kuti chinangwa chevanhu hachokuratidzira hachinei nekugara kwevanhu munyika ino chinei nekuedza kuzivisa pasi rose kuti tisu taikodzera kutonga asi hatisiri isu takazotonga zvamaabvunza zvakanaka kuti kana muchiti imi makabirirwa musarudzo kudaika nehumbowomo takabirirwa apa iye zvino kumwenezu vakaita mavhoti makumi maviri nemanomwe 27 muchirungu vakadyiwa nemunhu weZANU-PF anga ari kumaover 1000 havasi kutaura zverigging ndangu vaikotamisa akachiti hatinei nezvekumwenezi tinotarisa national election asi vanhu ivavo more than 1000 vakavhotera ZANU-PF vekumwenezi vekuuzumba vekuepoes vekubhimura ndo vanoita kuti purezidendi vamunangagwa vahwine saka ava vanhu vane pfungwa yavo yekurambira nezvakabuda musarudzo asi chandinovatsiura nekuvadzidzisa ndechekuti havafaniri kutyora mutemo wodada sezvauri nekuti mangwana vakamuka vari kumapurisa tozva ndozvavanotsvaga zvekusuwa
iye zvino zvakaita izvi ari kuganza kuti taita tatobudira mangwana inenge yamhosva ndoo panobva paita ana American embassy votanga kuandoka funding vachiti mapurisa ari kudzvanyirira vanhu asi ingaitawo nyika here isina mutemo yekuti munhu anotaura kuti tichangoratidzira patinoda asi zvisinei zvaindiva peyandiro ratidziro chaiyo chaiyo iri munzira kuuya kune zvatiri kurongawo isu zvinoita kuti nyika ikwanise kuza ndandiri pakanzuru nhasi kanzuru iri kupa vanhu mvura ine green meya wemgc anonzi Herbert Gomba abvuma kuti mvura yatiri kupa vanhu haisi up to standard yekuti imwe akanzi neumwe wechidiki imwa mvura iyi wakati tepone nemwe unoshamisika kuti kanzuru yacho inotenga mineral water saka kana kanzuru ichitobvuma kuti tiri kupai mvura isingaiti chaari kutaura kuti kanzuru iri kupefoma chii makamboonepi kanzuru inoti inoita wedhibhiu re$15 million mawekazi acho ari kumboshanda kupi saka muchidimbu ratidziro yaitwa vana vezimbabwe vanofanira kunzwisisa kuti izvi zviri kuitwa nehuku yakachekwa musoro isisina direction iri kungopaparika nekuda kuedza kutsvaga kuti vaone kurarama nekuti vanhu vemdc vanorarama nemhirizhonga kana vakaita runyarara havararami kana vakaita runyarara havaita relevance saka hapana chisvinu chavari kumbotaura
thank you so much vagakanyi rambai muri parunhare timbotora muteereri tina mukoma richman vari parunhare
hallo
mukoma richman makadi
makasimba here
aiwa zvinofadza kumbotsikwa neshoroma pachirongwa richman
vagona
tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma
ndaida kubvunzawo vakuru avari kutaura
vagakanje
vari kumborarama munyika ipi vakuru
ava vari muharare
hakusina mwana mudiki vanotaura zvavanotaura zvekugotswa tsuro izvi pachake pachake patori itori mupavha munhu iyeye mupavha iyeye izanpeti iyeye
handiziviwe kuti
imbavha mirai ndipedze
ndaida kuti ndikuudzei kuti hatisizve kutukanaiwa kungotaura mapoins enyu
nyika yese Zimbabwe tinofanira kuti maguta yese vanofanira kuitira izvozvo tinofanira kuti vanofanira kudemonstra murunyararo hatii mhirizhonga ivo pachava nezanopevu ndo vane ropa mumaoko vanhu vavakauraya vakawandisa bcause pachake nepfungwa dzakadzitira muche nezvaari kutaura izvozvo bcause atara zvisina musoro wese
regai tivape mukana vakupindurei musabva pachirongwa rambai muri parunhare rambai muri parunhare mukoma richman
anotaura kuti kachamisa karozabatana nekasi kanotaura ni basa resi mani
mukoma richman regai tipe mukana vagakanje vakupindurei
kungawandi tikuti vagakanje wani kanoti kachamisa kukachamisa kachamisa kuita sei kwacho takamboza tichiti kaidhizi kaidhi izvozvo
vagakanje pane munhu atsamwa apo mamunzi regai chimirai vapindure va richman mukoma gakanje pindurai tinzwa
nyaya iripo yakareruka mukoma dai zvano ps ichiuraya iye richman ari kutaurisa dei asiri mupenyu dai kusina munhu anonzi tendai bichi dai kusina munhu anonzi nelson chamisa dai kusisina munhu anonzi job scara dai zvano ps yaiuraya zvisinei ndiri kuedza kukuonesa kuti vanhu ava vebato rinonzi mgc pfungwa yavakasiyirwa navatsangirai vakatadza kuivandudza mukatarisa malines of argument avo kubva muna 99 kusvika nhasi akangofanana ndiri kuti if people have a reason to demonstrate constitutionally according to the constitution which they claim to be champions of they should apply to the Zimbabwe Republic police formally. They are responded formally the same way they were given the permission to have their rally in Mbare. They do it peacefully, but because they know that they don't do peaceful demonstrations, they infringe other people's rights due course their demonstrations. They do not want a formal approval so as to please their external handlers. Kana vaine zvichemo izvi vakada kuita padistrict
But mukoma gakanje just to interrupt you the MDC gentlemen they mentioned that they have tried to approach the police for permission to demonstrate or to inform the police that they are planning to hold demonstrations but they have been turned down and I think they have been complaining of being turned down by the police for the past 5-6 months or so
They had a rally in Mbare recently. The police cleared them. What the police does is that, not being a police officer, It's not like you apply now and you expect them to clear you, because there are a lot of considerations that they make. What I'm saying is, I know these MDC guys, they didn't mean that they applied. We could just seen the application letter flying all over on social media. They have now resorted to violence because they think violence will justify their cause. How is violence going to justify their cause? If you remember on August 1, they say that innocent people were killed. January 2019, they say innocent people were killed. Who are the guilty ones? Who are surviving? Who are not being killed? So these are people who expose innocent people to danger so that they justify the cause. They try to mudsling the government of being brutal, breaching human rights. Why is it that they don't lead demonstrations from the front? Because they know it's illegal. That's why Chamisa at one point called them stupid. He was correct, because he wasn't there. Chamisa was somewhere else seated, waiting to announce, to read the press, like sympathizing with the people who could have been confronted by the law enforcement agents. All I'm saying is, let's practice the constitution. That's what is called rule of law. This guy who is saying whatever shit that I'm a thief and stuff, you know, this is typical of MGC Alliance. They do not have lines of argument. They can't stand a debate. What they can do is to insult and to provoke. Imagine if we were in a studio, I could have beaten him, and that's what he wants. Then you'll be saying he's full of thugs. But I cannot wait to be called a thief and let him go like that. They provoke people. They do not have facts.
Thank you so much, Mr. Gaganj. And this is what Mkoma Richmond was talking about. I can't wait to hear you.
Right now, Pauribo, we don't have a year to move Pauribo Papi.
Well, Gaga Jans, Momo, we're not going to turn my US Momo.
Pauribo Papu.
Is he still there?
Yeah, and Dofunga Gaga Janaria in Enge Zikira. Wana kwa nangawa siru kunzwa. Asi. Yes. Yes. Ndofunga. Yeah. Regaiti mboti titore. Tinzgewa terere watumira mashoko hao ku Facebook page. Ye. Viewe shona. Tozoka kwa muri. Tirukita dambu ziko. Wa komanawe MDC. Wa Stanley Manyenga. Pamwena wa Denford Ngadzuori. Na namba zao zirenga ziru kuneza. Saka regaiti mbozi wa shukuta uruwa. Neva. Tinzwe shukuta urwa ne vatereri. Vatereri vedu tina Mkoma Fortune Zihara. Hanzi I opinion yavo. Hanzi vanhu vese vano supporta MDC. Chimbogara ipasi. Mufungisise nekuti Chamisa. Aka kutambisira inguva yenyu. Hanzi beta musiane ne politics. Mushandire muri chete. Ndi Mkoma Fortune Zihura. Ya vana kutaura kuti vari kunyora vari kupi. Then Senzeni Two Boy anzi zvakuda action. Modi Mushorwa, good evening Studio 7 Maswara CI Water Square tinotenda. Mukoma Useni Nyangwa vari kuti ndifonereiwo. Then Fraser Chicks Nathan anzi iko kushaya respect kuri kuitwa na Gakanje. Zvinoratidza pachena party ari kumirira zvakaoma. Ndi Fraser Chicks Nathan Selector Gabby Jones, anzi ini, ndirikutoda kumhanya muroad, I'm ready. Then, vamwe watumira namba dzavo, vachititova fonere, ndo vamwe watumira ipapa, Chris.
Yebo, chonga. Ye, havasanda sikhuma ke, sikuxoxa namhlanje ngodaba lokutshengisela, ukwenzakale eHarare, sile, ingcingo zethu zingani ziyahlupha, kodwa hayi, zibakhona nje, bayangena siyabathola ke kancane kancane, lisipheke isikhathi silifonele. Ukathe silethuba lokuxoxa lomnumzana Denford Ngadziwore. Mr. Denford Ngadziwore, MDC Harare Youth Secretary, welcome back again on set.
Thank you, Mkoma Jonga. So, Kutanga and Tera, I tell our visitors on the paper. Mkoma, what is misguided? Ask Jatin one. What is happening in Kamuno? A Tipani City Society Assembly. Could the Tipani Security not notify ZANU-PF? Could we are coming for you to remove you? Or to notify ZANU-PF through police? Could it do Nuta? Because 1 hour, that's ZANU-PF. Chachipiri. Zanu PF in a Norondo, you will be able even after my notifier, when I get 10 down. So, Kushikangwa, Iyo, Mapurisa, vakushanda semapurisa enyika asiri mapurisa ebato shavari spirita chavanotivaya but pari zvino tine chikonzero chikuru chekuti mapurisa extension yezanupf youth league extension yezanupf as a party so therefore atikwanisi kuvanotifaya asi going forward zvataita isu mapeaceful protest aya aasi kuzomira and asi kuzomiswa naanyone because vana vezimbabwe vanova muharare vane nzara vane zvinyunyuto vangatarawo zvisamaturo vachitaa allegation but zanupf knows the truth of what is happening in the country vanoziva kuti zvovakundikana havana solution to the crisis kutenderera kunoitaa mutuli kutenderera kwaabizet manguja even ed wacho hapana tinozikanwa
Vagaganji. Hello, Mr. Gaganji, are you still there?
Ndiripo.
Tataura henyu tichimirira vateereri.
Mwana uyu dambudziko riripo. Zvematongerwo enyika zvinoda kukudzwa nekurayirwa nekudzidziswa nevanhu vanoziya zvavari. Dambudziko raita muMDC vaita ma same age boys vese hakuna anotsiura umwe kana kudzora umwe. Zvaari kutaura kuti vachaenderera mberi neratidziro. Zvinoita kuti varambe vachisangana nema law enforcement agents. Why? Because the manner in which they demonstrate affects those people who want to be taking part in demonstrations. The fact here remains. The economy is not well. Things are tough. And the government is doing everything necessary to make sure we sail through. Even I thank the government for giving MDC MPs vehicles and stuff because while I send some buses to parliament, no, that's not me to my MP because the party of Tambura, because they abused the funds. I don't know if I found one of it. Now, iye ari kutaura ngaanzwise kuti yavari kutara imhosva inosungisa munhu uchigara mutirongo yekukonzeresa mhirizhonga nekuunganidza vanhu nekuita ratidziro zvisina mapurisa mukati dambudziko nderekuti tikataura vanoti ndataura indikati vakabirwa iyeyu kana akambobirwa akatonomhangara kumapurisa mapurisa aya anozongotanga kunzi ndeezanupf kana tasvika panguva yekuti varambidzwa kuita mhirizhonga asi pakati pesapo unogona vachiti mapurisa akanaka mapurisa emendisafu ipapa ndakanzwa masondo apera ikoka mukomana akachitaura chamisa kuti tiri kuda masoja kuti auye tiite nhaurirano kana vangopedza kudaro zvonzi futi masoja aya ashati pakapinda vamunangagwa muna 2017 ivava vakomana ndo vavanga vari pamberi vachifara nekupembera asi kuti vakazoshaya mapersonal benefits mukati mazvo so chandirongotaura ndechekuti kana vachipupura zvavo kuti vacharamba vachienderera mberi nokuratidzirwa kundichiziva hangu mumwoyo mangu kuti havasi kuzoenderera mberi zvaguma nhasi tinoramba takatarisana navo tinoramba tichivaona isuwo ticharamba takatarisa nezvavo zvezimbabwe zvodarunyara kuti vachasvika asi ndinokuvimbisai kuti vagumisira kuita nhasi
ndizvozvo mukoma regai tinzwe vangadzore 30 seconds tine muteereri ari parunhare
zanupf ndiye itopara mhosva iri kuuraya vana vezimbabwe nenzara iri kupara mhosva yakapromisa dzimba 800 by now anoti zvine single house yavakwa vakapromisa mabasa hapana basa ravakwa vakapromisa kuti maindastry anasviso still hapana chaitwa so akuti vari zanupf ndiye irikupara mhosva kuvana vezimbabwe because they promise safe they promise nothing was fulfilled since they are elected even since the coup so what we are saying isisi paperi pano kudemonstrata haiti mhosva demonstration is a right which is inside in the constitution but it is actually zanupf through the police vakavharisa mademonstration so illegally zanupf ndiye akatopara mhosva in terms of kuvharisa demonstration
kuvanavezimbabwe
vaiti air their views
thank you
also understand is this is a peaceful party for 2 hours tirimutaura kuti demonstrata street by street atina kungova taona mhirizhonga from MDC youth but mhirizhonga yazongova chete pazvoe mapurisa vatika nematier gas vachiita mhirizhonga ndopavataka kukwatsa macitizen nematier gas vachiita zvakasiyana siyana so ndiri kuti isusu pazuva ranhasi neramangwana nerichauya nenext week tipinda mustreti hatikungopara mhosva and hatikungomira and hatimisike
thank you mukoma rambai muri parunare tine muteereri vahusein makadii vahusein makadii I think we have lost Mr. Hussein, Chris.
Yeah, it looks like we have lost him. Yes, so, Mr. Gaganje? Yes, you hear what the people are saying there. So, in a nutshell, are you saying that the people shouldn't demonstrate and wait for the next elections?
No, I am saying peaceful demonstrations are constitutional.
Mm-hmm.
Recently, MDC had a rally in Mbari.
Mm.
If you have a grievance, you write to the police. You demonstrate peacefully, like we are going to do against the poor things delivered by the council. We are going to apply to the police so that the police will analyze, gather facts, and will establish that our person is a mirijongaere. As the MDC party, it is a party that was founded upon basis of lawlessness. That's why ever since MDC was established in 1999, they've been at loggerheads with the law enforcement agent. They've been in court in and out. In 2007, they killed a police officer in Kwazana using stones. These are murderers. These are missionaries. They do not want to follow procedure. If they do an application, as MDC youth, even personally, myself, I'll be happy to go and hand over their application to the police. They can be cleared as long as police and security army is satisfied that the demonstration will not end violently. But because they want...
But they've been turned down several times, Mr. Gakanj. They've applied and been turned.
What happened?
Yes.
Even I remember when Godfrey Senengam was still with ZANU-PF.
Mm-hmm.
He applied to stage a demonstration. I'm not forgetting what was the purpose of the demonstration. He was denied. The police doesn't say, because you have brought your application, go and demonstrate. They analyze, like, for example, they need to deploy police officers for that demonstration.
Mm.
Let's say you apply and say we are going to be 10,000. They know the ratios. For example, let's say 10,000 people need 2,000 police officers, but they won't be having staff here, 2,000 police officers because of other programs. They can tell you to stop. So the intention in the matrix are going to MDC, I have an under one who can come and say, good, if the gun won't stop us. You know what I want to teach them to the Varakopin, but like a million, the Vaura is a land, was not Mosa. Could you like justify the police point with the police in the Buddha? The Saka Mapurita, when you can deliver one in the Mirijonga, could write as
a single
book or the
Mukoma Gagan. Mukoma Gagan, sorry, Kukubata Emromo. Vangadzure vataura kuti vapinda mugwagwa kwemaawa mawiri pasina kana ruzha kana chii kana noise yaitika. Noise yazoitika pauya mapurisa 2 hours later kuna Harare Street vaakuparadza vanhu. Munoti?
Ndiri kuti mutemo hautenderi kuti vanhu ivava vapinde mugwagwa vachiratidzira zvisina police clearance. Ipapa paari kukudzai kuti vapinda vachiita runyararo manyepo nekuti vavharisa vanhu zvitoro. Mapurisa anouya kazhinji katobedzi kana paita munhu achema-chema kuti inini handinei nezveratidziro yemudisi asingavhariswa chitoro changu. Baba, you don't break. You don't expect the constitution to protect you after you break it. You don't break the half side of the constitution and expect the other half to protect you. You enjoy the privileges of the constitution on one basis, that you are not abusing it. Number one, you are not disadvantaging the next person by actually infringing on his or his own rights. If they do a peaceful demonstration, a peaceful protest.
Thank you. Regarding the Mutere Mkoma Hussein, we are going to talk about Parunare. Mva Hussein, Magadi.
Kiripo Magadi.
Imonokulu Mafutere.
Ndinotaura.
Taura itinzwe kana kuspika. Tipe ifungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Ndine kushamisikana baba ava vari kutaura baba mukoma wangu vasumirira ZANU-PF. Ndinonzwa kubatikana kuti mutemo mumwe chete wavari kuti nhasi MDC yatadza kuenda kunonyoresa kumapurisa. Wakatarisa kuti last year they almost had like 18 akatendo down nemapurisa wachiambidza a peaceful demonstration. A peaceful demonstration is a right of every citizen. Saka vanhu vakaenda, they must be granted. Because one a good way of expressing what they are feeling. Saka vanhu in Zimbabwe, one a right of a demonstration. But Chanita Zimbabwe, that state is captured. ZANU-PF yakazombata four corners kunyanya kumapurisa. People vari kudzimirwa their own right to demonstrate. People are not satisfied with the government, so there is a right to demonstrate.
Saka avenzi ya MBC kana vaenda vachino kumbira kunotiwa petition for demonstration vadete demonstrate they must be granted because it's their right. Saka vane head office it's not a territory organization because vane head quarters in address it should be the right. They represent the mass unit. Saka I'm very surprised na mkobawa and chinonditamusa ndechekuti a last footage was shown vanhu vachipfuurwa muZimbabwe daylight vanhu vachipfuurwa vachifa. I saw that everyone witnessed that. But in Poma Watara kuti vanhu havana kufa. We saw one August. No word I'm Poma. If you are the only one who is enjoying Zimbabwe, don't think everyone is enjoying. The minor ndo vari kuenjoya Zimbabwe, the mass they are suffering. You people must have a heart to rule the people. You must be leaders, not dictators, and the way you are doing in Zimbabwe. It's very painful. Now we are here in South Africa, Tungara Kunoko. It's out of our way. We have two sectors that are doing Zimbabwe for us to provide for our families. We always want to come back home, but the state in Munika is unbearable. Saka, people, they have a right to demonstrate, they have a right to whenever they feel like going into the state, they must be granted
thank you
to do so.
Thank you so much. Yes. Sure. Thank you so much, Mkoma Hussein. It's only that time in Angiakutitize. Mkoma Hussein is calling from South Africa. He said, last year alone, 18 MDC applications were turned down by the police. And he says ZANU-PF has captured everything, including the police. And also he says what makes him angry is the denial by Mr. Gakanja that no one was killed last year in August, Chris.
Yes, it's very, very interesting, Mr. Gakanja. Now, what do you make, Mr. Gakanja, of the situation as it is? You know, people are saying that they can barely afford basic stuff, even the example gave earlier on of people not being able to go to use commuter omnibuses. Now, when you see such a situation, is it not an indication that the government has failed?
You see, first thing I need to correct my brother Hussein, who has just called. These people, you know, it's like supporting MDC. You get a bonus of some kind of misunderstanding. I never said people did not die on the 1st of August. I said innocent people were exposed to danger. Danger which cannot be attributed to the ruling party or to the government. Because these MDC guys are violent. In 2007, they stoned a police officer to death. During Morgan Tsvangirai's funeral, they almost bent Kupe. Right now, you can't walk down Nelson Mandela wearing a T-shirt for another political party, which is not MDC alliance. They'll beat you. So what I mean here is, vanouraisa vanhu vari innocent, vachiuraya ivo vacho futi kana vakaona kuti vaprovoka state haina chaita, ivo vacho vanourayana kuti vazotaurira pasi rese vachiti ZANU-PF yauraya. Right, ndoya panyaya yenyu. Zvinhu zvakaoma. Ende zvinhu vanofanira kunzi vanhu vedu vakunzwisa kuti zvakaomera pasi. Ndosaka makaona kuti by election rakabva kuitwa muno muHarare, ZANU-PF yakawedzera mavhoti. By election rakaitwa kumwenezi kwainzi naiko kamukomana kachamisa tapinda kuma raw areas tirikukambena vakarohwa nekure. Vanhu vari kunzwisa kuri kubva maproblems edu. It's not a government failure. As a country, we need to be united to come up with the solutions and the way forward. In any situation, MDC people are problem tellers. They can tell you the problems of this country using words from Oxford Dictionary. They do not have a single line of
Mr. Ngadzuri, please respond. We are out of time. We are just about to come to the end of the show. Can you give us your quick response?
Chokutanga ZANU-PF haina kuwedzera mavhoti muHarare. Chayawedzera chete yakawedzera bribery muHarare. Munoziva iri kuti ZANU-PF musi weelection kukwadzana. Yakatera bhoho 30 meters away from polling station. Ende zvakaita as a way of campaign. Mvura yakanaka chose, we know kuti mvura is a right kuma citizens. Ndozvikurudzira. But the way maitira zvakaitwa
It was a way of campaigning. That is
unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. I hope you join us again next time. We have come to the end of the show. That there was Mr. Danford Ngadzuore, MDC Secretary for Youth in Harare. You also heard from Mr. Alex Gakanje from ZANU-PF. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. I say, till we meet again, continue supporting Studio 7. Good night.